manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 30, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vokurudzirwa kutaura pamusoro peuori hwegoridhe nekucheneswa kwemari dzouori kunonzi kuri kuitika munyika. Panguva iyo nepfenyuro yeAl Jazeera inoburitsa zvakare rimwe vhidhiyo riri pamusoro peuori uhu. Sangano reUnited Nations rinoti sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa munyika gore rino dzichange dzakakosha zvikuru kumapoka anoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo muZimbabwe kusanganisira matare edzimhosva. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris avari kushanyira Tanzania vanopembedza urongwa hwenyika iyi hwekuronga kuve hurumende yevanhu vose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepfenyuro yeAl Jazeera nhasi yaenderera mberi nekuburitsa vhidhiyo repiri rechirongwa chayo chekuongorora uori hunonzi huri kuitwa pakutengeswa kwegoridhe munyika kana kuti Gold Mafia Episode 2, nhengo dzeparamende veruzhinji pamwe nevemapato anopikisa vachigunun'una kuti mutungamiri wenyika, hurumende pamwe nemapazi ayo ari kutaurwa muongororo iri kuitwa neAl Jazeera vari kuramba vakanyarara ipo pachitaurwa kuti nyika iri kurasikirwa neupfumi hunotyisa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchikamu chechipiri, Al Jazeera yaendera mberi nekupfumura kucheneswa kwemari yakasviba neuori mukutengeswa kwegoridhe, ichitarisa kunyanya zvinonzi zviri kuitwa neimwe shoroma munyika, vaSimon Rudland. VaRudland muridzi wekambani yeGold Leaf Tobacco inotengesa foga kuSouth Africa. Muna 2022, South African Revenue Service yakamupomera mhosva yekutengesa fodya zvepamukoto. Magwaro ari kuburitswa neAl Jazeera anonzi anoratidza kuti Rudland anokweretesa imwe mari kuhurumende yeZimbabwe. Hurumende yeZimbabwe inonzi inozopa Rudland mukana wekuchenesa mari dzake dzakasviba muZimbabwe kuburikidza neFidelity Printers nebhanga guru renyika. Imwe shoroma inonziwo inoita zvekuchenesa mari nekuba goridhe vaEwan Macmillan vanoti vaRudland ndivo vakabata upfumi hweZimbabwe yose. VaRudland vanonzi vaishanda nemushakabvu Sifiso Moyo vaive gurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya vanonzi vane ukama nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Mumwe abuda achizviti ndiye anoburitsa nekupinza mari munyika pamwe negoridhe mushandi weCivil Aviation Authority anoona nezvekuchengetedzwa kwenhandare yendege yeRobert Mugabe International Airport vaClopers Chidodo. Vari kupinda nekuburitsa mari muZimbabwe ava vanonzi vari kushanda nemakoronyera makuru pasi rose. Asi chiri kurwadza vakawanda munyika kusanganisira nhengo dzeparamende inyaya yekuti hurumende haina zvayati yataura pamusoro penyaya iyi kunze kwekuvhundusira vatapi venhau. Vatendai Ruben Bofana ndemumwe asiri kupara nezviri kuitwa nehurumende.
Zvinoshamisa zvendezvekuti atinzi kubva pakabuda dhokumentari iyoyo hapana kana izwi shoko ratakabva kana kune mukuru wenyika ndekuti mhosva hombe kana makurukota ake vangave vemutemo, vangave vekutengeserana nedzimwe nyika, vangave vemining vezvicherwa, vangave vemapurisa vehome affairs, hapana kana umwe wake abotaura kuboti buf.
Mumiriri weHarare North muNational Assembly vaAlan Markham vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi iri kuvashusha.
Ndati hurumende seyaramba yakanyarara chete iri kumiririi inobvuma here kuti ndizvozvo kana zvisirizo izozo sei asi kuendesa nyaya kukoti kutarisa chete.
Vamaka muvati mutauri weparamende akavaudza kuti gurukota rehurumende rine chekuita nenyaya iyi richatura mashoko kuparamende pamusoro penyaya iyi, asi havana chivimbo chekuti izvi zvichaitika. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna sachigaro wekomiti inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende yePublic Accounts Committee, sezvo sachigaro wekomiti vaBrian Duwe vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi imwe nhengo yekomiti iyi vaEdwin Mushoriwa vaudza Studio 7 kuti nyaya yakabuda paAl Jazeera inotyisa.
Isusu sePublic Accounts Committee tinosungirwa kuti tiite follow mari kuti tizoti mari dziri kumbofamba sei. Tinoda kuti tinyatsoona because God ndo imwe mari yedu yenyika. Saa tofanira kuti tiongorore kuti zvakambofamba sei uye zviri kuita sei kuti zvidi zvisvike pakuti tisvike pakuti tinonyadziswa senyika kudai kunzi God redu ndorakuenda kunovaka dzimwe nyika nemasiti dzafanana naDubai.
Asi vamwe vakaita savamasimba mavaza veZANU PF vati hapana zvine musoro zviri kutaurwa neAl Jazeera.
Zimbabwe haisati yambosaina treaty kubva 1980 kusvika nhasi. Saka kana dai Al Jazeera yakaita basa rayo nemazvo, vaiziva kuti vaHubert Angel vatanga nekungonyeba. Saka zvavari kutaura hazvingapiwe udzamu nekuti ndivo vataura, nekuti vatotanga nenhema. Saka hatingatarisire nhema nechokwadi kubuda kubva pachidubu chimwe chete. Hurumende yeZimbabwe inotengesa goridhe rayo kwainoda, haikwanisi kuzvibira goridhe yayo.
Muzvare Rushwaya vakaudza Studio 7 kuti vachazotaura kana nyaya iyi yapera, uye vamwe vakaita sava Rutland nevamwe vanonzi vakabatwa nemambure nenyaya iyi vari kuramba kuti vari kuita zveuori. RBZ yakati chafirefeta nyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Mumiriri weUnited Nations muZimbabwe vaEdward Callon vati sarudzo dziri kutarisirwa munyika gore rino dzichange dzakakosha zvikuru kumapoka anoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo muZimbabwe, kusanganisira matare edzimhosva. Vachitaura kumusangano wevatongi wematare epasi weNational Magistrates Conference watanga nhasi kuVictoria Falls, vaCallon vati matare edzimhosva ane basa guru rekuita mukuchengetedza chimiro chekuitwa kwesarudzo dzinoenderana nemitemo yepasi rose, kuona kuti kodzero dzevanhu dziri kuremekedzwa uye kuti hapana ari pamusoro pemutemo. Vachitaurawo kumusangano uyu, vakafanira kubata chigaro chemukuru wevatongi vematare eMagistrate Court amai Faith Mushure vati musangano uyu unopa mukana wekuti vatongi vazvitarise uye kuzadzisa gasva mukushanda kwematare. Vakafano batawo chigaro chemuchuchisi mukuru wehurumende vaNelson Mutsonziwa vati huori muvashandi vemumatare hausi kuzofa hwakatambirwa, vachiti hunotadzisa kuzadziswa kwechirongwa cheVision 2030. Mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vatiwo kunonoka kunzwikwa kwenyaya kumatare pamwe nekupiwa kwemukana wekubvisa mari yechibatiso kuvanhu vasingakodzeri kunokanganisa chivimbo chinenge chiine vanhu mapurisa pamwe nematare. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vaimbo wemutongi wematare waWilbert Mandinde kuti tinzwe maonero avo.
Mashoko ataurwa navaCallon mashoko akanaka chose. Mashoko anokurudzira kuti tive nesarudzo dzakachena, tive nesarudzo dzakanaka. Asi ari mashokowo zvakare anoita kuti vatongi vayeuke kukosha kwavo panguva yesarudzo. Kazhinji tinoona kuti mhirizhonga inowanda munguva yesarudzo. Chakakosha ndechekuti kana zvaitika saizvozvo, vatongi vanofanira kuchiita basa ravo nemazvo, vapingatarise kuti uyo abuda mbamani, uyo ndiani. Kazhinji panoita makompleni ekuti vatongi vamwe vanenge vachitora rimwe simi ravanenge vachiita sekunge vanomuikidza vamwe, zvinhu zvisingatarisirwe. Hapana kumwe vanhu kwavanogona kuchemera kunze kwekumatare iwawo. Nokudaro mashoko iwawo akakosha, nekuti pasi rose vanhu vachange vakatarisa kuti sarudzo izobve zvichafamba sei.
Munoona here kurudziro iyoyi iri inotambirwa kana mashoko iwawo aCallon achitambirwa nevematare?
Pane dzimwe nguva dzekuti panoita fungidziro yokuti vatongi vanenge vari kutya ndiziva kuti vanenge vachinzi vanotyei. Asi dzimwe nguvawo tinoona zvakare kuti matare anongodiva nenyaya
mdilo wa zile zaka itupa. Kereye, pande mamu atino dipachiru nguma contentious cases na contentious issues. I think case yawa job sikala, iruku zikanu wa garisa muosongwa. And kashoma kutipia ure nyaya kuzumatongiru enyi kane saruto, kigorega kufunga, nezayo. Nekutu nyeza nguva sene, tumeiona, aku zile nguva, kile na konsenze eto kwa niku.
Iwo Matare akagadzirira here kana kuti ane zvikwanisiro zvinodiwa here zvinoenderana nekuti vange vachibata nyaya idzo dzisikuru dzesarudzo idzi.
Kazhinji Matare tinozoona kuti kana election yosvika panodesignatewa anonzi maelectoral court anozodeala nemaspecific electoral issues. But mamwe maisketis acho aripo like electoral violence tinoaona achienda kucourt. Handifunge kuti ndinganyanya kupomera mhosva Matare. Asi ndinonyanya kupomera mhosva mutsvukisi mukuru prosecutor general. Anova iye anoendesa nyaya dzinenge dzisina kuibva kuMatare kazhinji kacho.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vaimbove mutongi weMatare waWilbert Mandinde vari parunhare mukadoma neStudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti rava kuzotanga musi wa 5 mwedzi unouya wachivabvu chirongwa chekutsvaka vachamirira bato iri musarudzo dzegore rino. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaunhasi muHarare, vakafanobata chigaro chemunyoro anoona nezvesarudzo muCCC vaIan Makone vati vari kutarisira kuti mavhiki maviri vanenge vapedza kutsvaka vachamirira bato iri.
Process yedu yecandidate selection inenge iri community based. Ichatanga iyo nemanominations atinogamuchira kubva kuvanhu kumacitizens nemastakeholders.
Vawedzero vachiti pachabuda vanhu vanodarika mumwe chete bato iri richagara pasi vanhu votaurirana nekuongorora kuti anokodzera ndiani, asi vachiti pachazenge paine komiti yakazvimirira ichatambira zvichemo.
Kune umwe anenge aine zvitsutsumo zvake. Tine process, tine komiti inonzi grievance handling komiti ichazenge ichigamuchira makomplaini iwayo yoongorora zvimwe zvine zvavanokwanisa kubva vagadzirisa vachigadzirisa zvavanenge vataza vanozvizvikwidzawo kumusoro kuCitizen National Assembly kuzvizoongorora zvakada.
Vachitaurawo pamusangano mumwe chete vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato iri vaGift Australosiziva vati nharaunda dzichadoma vachamirira bato iri kusanganisira mutungamiriri webato.
Nomination yedu ichatanga kunominata vanhu vada kutimirira kukanzuru mudare reparamende uye vada kutimirira vari mutungamiri wedu weCCC. Saka muchaona kuti pakufamba kweprocess yedu tichange tichitotaura nemacitizen kuti vataure zvavari kuona, vataure kuti ivo vari kunominata ani kuti atimirire kukanzuru, atimirire kuparamende uye anotimirira ari mutungamiri wenyika ya presidential candidate.
Vawedzero vachiti bato ravo richanyatsoongorora kuona kuti vanhu vane chimiro chakanaka munharaunda uye vanodiwa neruzhinji ndivo vachamirira bato musarudzo dzegore rino. Bato reCCC ratori kuramba richisvisvikana zvikuru nekuramba kwemumiriri weZengeza West muparamende vaJobs Kala vari mujeri kuChikurubhi vachipomerwa mhosva yekuda kukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirishonga, asi vari kuramba mhosva iyi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Bekezela Gumbo vaudza Studio 7 kuti nzira yatorwa neCCC inzira ichaona vemunharaunda vachitungamirirwa nevanhu vavanoda.
Nzira iyi yasarudzwa neCCC inzira yagara iripo muAfrica yekuti macommunities vanhu vemunharaunda vanoproducea munhu wavo anovatungamirira. So vati vanhu ivavo ndivo vanenge vane masimba ekubvisa futi chibvisa munhu iyeye ekumusetera magoals and conditions, plus vanhu vemunharaunda ndivo vanoziva munhu anonyatsokuita basa. Vanhu vari kumusorosoro uku havazivi zviri kuitika pasi.
Asi kusarudza vatungamiriri nenzira iri kuitwa neCCC kwashoropodzwa zvakanyanya nenhengo ye vebato rezanpf vataura ikandishaya avo vachange vachizomirira bato rezanpf kuepworth north
iyoyo yavaroda kutoita ndoinonzi imposition of candidates hakuna chinhu chinonzi taita kuwirirana kwevanhu vari mucommunity nekuti vanhu munomwe ane mafungiro ake nzira imwe chete yekuziva zvinoda vanhu zvisina kumbunyikidzana ndeyekuti munomwe avhote pake ega muchivande murunyararo
sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna nyamafufu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Mutewedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris nasi vapembedza urongwa hweTanzania hwekunanga kuve hurumende yegutsa ruzhinji. Amai Harris avari kushanya muTanzania vataura mashoko aya kuzadzisa kurudziro yeAmerica yekusimbisa utongo hwejekerere muAfrica. Vadomawo matanho achangobva kutorwa neTanzania akaita sekubvumidza kuitwa kwemisangano nevanopikisa uye vakurudzira kusununguka kwekufambiswa kwemashoko sematanho akakosha mukuvepo kweshanduko muutongo hwejekerere munyika iyi. Vazivisiwo nezverubatsiro rwemari inoita mamiriyoni mazana mashanu nemakumi matanhatu emadhora kana kuti $560 million yapiwa kuTanzania neAmerica. Mukuzeya nezvenyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye westudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika muzvinafundo Chipo Dendere.
Ndinoona sekuti vasarudza Tanzania nekuti ndiyo yega nyika muAfrica mese iri kutungamirirwa nemunhukadzi. Ivo Vice President Kamala Harris varivo the first munhukadzi muno muAmerica kuva nechinzvimbo chepamusorosoro kudaro. Uyezve zviri kunzi Tanzania yaita mareforms mazhinji towards democracy. Shondo rino tiri kuziva zvekare kuti kuri kupembererwa summit on democracy munyika dzakasiyana-siyana.
Tinoona zvakare kuti amai Harris vakawanikwa ivo vachitaura kuti pane mari inosvika bhiliyoni imwe chete yemadhora ichashandiswa nemadzimai ekuAfrica. Mungaona iyi mari ichizosvikawo here kunyika dzakadai seZimbabwe naiyo Tanzania?
Ndinoona sekunge kuTanzania chokwadi ichasvika. Vanenge variko kuTanzania kwe3 days kuburikidza nekusangana napresident. Vachasangana zvekare nevanhukadzi vemabhizimisi sezvavakaita kuGhana. KuZimbabwe munongoziwo nyaya dzedu dzecorruption nemahuman rights ndo dzinogona kutidzosa kumashure. Asi embassy yeZimbabwe yagara iri kushanda nevanhukadzi kunyanya maentrepreneurs maprojects akasiyana-siyana.
Zvii zvimwe zvamuri kutarisira kuti vachange vari kukurukura vari imomo muTanzania?
Ndinoona kunge nyangwe Tanzania ine wechikuru munhukadzi, vakadzi vachiri vashoma mumaparliament imomo. Saka kuda ndiye menyaya vachange vachitaura kuti saka towedzera sei representation yevanhukadzi, kwete kungoonekwa pana president chete asi vachionekwa muparliament nemune mamwe mapositions echikuru kunyanya mujournalism.
Tiri kuona vari kutaura zvakare kuti nyaya yeutongi hwejechetere neutungamiri hwemadzimai. Munoona zvakakosha sei izvi?
Zvakanyanyisa kukosha nekuti vanhukadzi vakapiwa opportunity yekusarudza vatungamiriri vavo, kazhinji vanosarudza vanhukadzi. Chimwewo chavari kutaura nezvacho vari ikoko ndechekuti vanhukadzi vanofanira kuchengetedzwa nenyaya dzeyana domestic violence, nekuti ndizvo zvimwe zvinhu zvinoita kuti vanhukadzi vasapinde mupolitics nekuti vanenge vachitya abuse.
Vanoongorora zvematongerwo enyika muzvinafundo Chipo Dendere vachitaura naMavelous Muhlanganya uye westudio 7 vari muBoston, Massachusetts muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia yazivisa nhasi kuti yasunga mutori wenhau weWall Street Journal Ivan Gershkovich achifungidzirwa kuti ari kuita zvekusora. Bepanhau reWall Street Journal razivisa kuti mutori wenhau uyu ndemumwe wevashandi vayo vari muMoscow uye vane magwaro ekushanda zviri pamutemo muRussia. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa nezuro kuti hurumende yavo yagadzirira zvakakwana kuita sarudzo dziri pachena gore rino uye vakati vekunze havafaniri kuvadzidzisa nyaya dzeutongi hwejekerere. Mutoro wedu enhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vashitaura pamusangano uyu vamunangagwa vakati hurumende yavo yagadzirira zvakakwana kuita sarudzo dzakajeka gore rino. Kunyangwe vanopikisa sangano United Nations nehurumende yeAmerica vari kuchema chema kuti vanopikisa vanombokanganiswa nemapurisa kuita misangano yavo.
Panyaya sarudzo dziri kuuya, ndinokurudzira zvakare vedzisvondo kuti munamatire kubatana nerunyararo. Pachezvayo, hurumende yangu yaita zvose zvinodiwa kuti sarudzo dzive dzakasununguka uye dziri pachena.
Vamunangagwa vakashorawo nyika dzekumavirira vachiti hadzifanire kuvaudza zvekuita panyaya dzeutongi hwejekerere munyika, vachiti Zimbabwe nyika inotongwa nevaridzi vayo.
MaBritish vamambokazi vanotonga kaairendi kavo, maRussia vaitonga Russia yavo, maFrench vanotonga yavo. Nyika inotongwa, inovakwa, inotongwa nevene vayo.
Asi vakafano bata chigaro chemutauri webato reCitizens Coalition for Change muzvare fadzai mahere, vanoti hapana chinobatika chingaita kuti hurumende iti yagadzirira sarudzo zvakakwana sezvo pasati pave negwaro revavhoti.
Vanofanira kuona kuti tinovhota murunyararo, izvozvo zvese hazvisati zvagadziriswa. Zvakare tinoona kuti CCC kana kuti veopposition vari kurambidzwa kuita misangano yavo, kuita macampaigns nemameetings. Zvese izvozvo zvinoratidza kuti havasati vagadzirira
nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika. VaRashwit Mukundu vati
vana vazhinji vemuZimbabwe vechidiki havana zvitupa, kunyanya vemumaguta, zvinoreva kuti havakwanise kuvhota. Mishina kana kuti zviri kushandiswa neveZimbabwe Electoral Commission avo vanoronga sarudzo dzekunyoresa vavhoti, dzimwe nguva dziri kufa, dzimwe nguva hadzisi kunzi kuwanikwa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Tikuona kuchitorwa vanhu vekumaruzevha kuna Namurehwa neunagoromonzi nebato reZANU PF vachiuya vachinyoreswa maguta akaita sanaHarare. Saka chiripo ndechekuti gadziro yai tika ndiye kubirira.
Vachitaurawo pamusangano uyu uye vari mutungamiri wesangano repastors for ED amai Idira Shedongo vakakumbira vamunangagwa kuti vavapewo minda, vachiti vafundisi vapindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Vafundisi vakuzviziva kuti makongresi navo vafundisi, tichitanga kuita mobilization yevafundisi muno muZimbabwe ndaiti ndikavati mhoro yemakongresi vairema vakanditarisa vasinganzwisisi kuti zviri kubvanipo kuti ndivati makongresi.
Asi mumwe mufundisi vaAnselimo Magaya veGrace Ablaze Ministries International vanoti vafundisi vari kutsigira vamunangagwa ava vari kutsvaga kuwana chouviri.
Varadza urema pakusanzwisisa zvinotaurwa neshoko raMwari. Asi chinozonyaya kutyisa ndechekuti vanotiti isusu vanotaura vachitsiura vezvematongerwo enyika takupindiridza munyaya dzematongerwo enyika, zvinova ivo ndo zvavari kuita.
Mune imwe nyaya nechekuita nesarudzo, murongi wemisangano muZANU PF vaMike Bima vakaudza vatori venhau kuti vachiri kutambira zvichemo kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika mushure mesarudzo dzemapuraimari.
Ndizvo zvatawana asi hazvisati zvava izvo zvepachokwadi nokuda kwekuti kune zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti tine dare ritori mumusangano iko zvino rinotarisa vaya vane zvichemo, vaya vanofunga kuti hazvina kufamba zvakanaka.
Vari kuziviswa kuti ndivo vakakunda musarudzo dzemapuraimari dzeZANU PF dzakaitwa mukupera kwesvondo, ndivo vachamirira bato iri musarudzo dzegore rino, idzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu kana mutungamiri wenyika achinge atara zuva resarudzo idzi. Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vakaudzawo Studio 7 kuti gadziriro dzekutsvaga vamiriri vebato ravo dzasvika pachidanho chepamusoro kuti vacharimirira musarudzo vachasarudzwa nevagari venzvimbo dzavanogara musi wa5 kubvumbi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chiko.
Mapato makuru anopikisa anoti ZANU PF neCitizens Coalition for Change ave kugadzirira zvakasimba sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu wegore rino. Bato reZANU PF rave kupeta zvakabuda musarudzo ukuwo reCCC richitarisirwa kuita sarudzo dzaro musi wa5 kubvumbi. Asi pane mutauro wakanyanya pamaitirwo esarudzo idzi. Mukusiyana nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nhengo yeZANU PF vamasimba Mavhaza uye nhengo yeCCC uye vaimbo vekanzura vaGodfrey Kurauone. Totanga kunzwa kubva kuna vaKurauone.
Nemheremhere handiri kunzwa kumativi ose enyika zvinoratidza kuti sarudzo hazvina kufamba zvakanaka. Zviri kuzhinji kwacho unonyatso kuona kuti zvanga zviri predetermined kuti ndiani anofadza kandidheti ikoko, wedza une vanhu kana hauna. ndora kwedu kuzaka East talent chivange ayaradzira kuti anogona ngande vanhu vakawanda zvisingabviri asi ndoona kuti pakubuda kwamari dzavo dzakabuda dzakadyiwa ndoona mhere yaidwa nevachirangwa munga mune audio yambakaona vachirangwa vachitaura kuti haa the process iri kuitwa how is a formality but mari dzavo are predetermined zvakataura paya ndochokwadi chizere nokuti kose kwakatasaridzwa hakuna munhu ari kufara kumasvingo kwekwedu kumasvingo eben Wendell Mawende was just declared a winner. Pande akaona dzake recipe ari candidate, but he was nominated and approved kuti akondeste. But on the day of voting, his name was not there. Zvino zvaingoitwa, but iri formality asiva nevanhu vavo.
Dr. Mavaza, unoti kudii nezviri kutaurwa navakurawo nevari kuti sarudzo dzanga dziri batamurefu batamupfupi?
Vakurawo havangazvinzwisise. Nekuti mubato ravo havatoziva chinzi maprimary chii chavo vanongomirira mutungamiri wavo kuti angonovedza kuti iwe ndiwe uchamirira ZANU PF inopa vanhu mukana nekuti endai mutatsirane abayiwa ngabude ndo zvakaitika pane vazhinji vasina kubudirira musarudzo havafari nazvo nekuti kune vamwe vangogarawo wedha ari wezanu kana hasi wezanu haatofarira kukundwa saka ane kuchema kwakawanda kwaanoita kana achinge akurirwa hazvireve kuti sarudzo hadzina kubuda zvakanaka kune kumwewo kwakaita dambudziko rekuti zvinhu hazvina kuuya nenguva mapepa haana kusvika nguva iripo dzakasiyana siyana hakuna kana mukatarisa sarudzo dzese dzichiitwa pasi penyika mukatarisa one by one hamushayi chinongedzwe hamushayi chipomerwa chinowanikwa asi munenge maedza kuita gutsa ruzhinji ratinoti pachirungu dhemokrasi kuta ruzhinji inoda kuti vanhu vasarudze munhu achavamiririra mumaconstituensi mavo isu takaona kuti ZANU PF haikanganwe kuti chayakarwira kuti Zimbabwe isununguke kuva kweone man one vote
vakurawoni munoti kudii nezviri kutaurwa izvi
hakuna mavazi havazivi kuti 2018 vamutanga vakadyiwa sarudzo zvika anaudzwa kuti vamutanga vadyiwa was very clear and open to everyone but zvakangozobuda zvakunzi ramutangwa ndova kutomira mukuru wazviramba kuti mutangwa hangadyiwi nekuti mukuru wemaovheti huye ndo vakafanita kuti vamugabe vaende saka ngavarege kumira pavanhu pambe pevanhu vachipupura kunaka kwemapuraimari ezanu p f isi tine nhoroondo yazvo nhoroondo iyoyo tinayo kuti zanu p f unoona even ipapa pamanhenga pfuura maitoona kuti pane paka mavhidhiyo akabuda takaona vanhu vachirwa zvanu pefu vamwe vachitukana vamwe vachiverenga mavhoto ekubira umwe achinzi akavhotera kudhara zvunhu zvataiona on camera saka havagoni kutudza nhasi nemuromo wavo kuti zvamakaona handizvo itakaona maziso henu so hatitotaura zvinhu zvekutwana kwembudzi panabva tirikutaura zvinhu zvatakaona nemaziso edu but rwendo runo ndokunga muri kurota kana mnoona sekuti ndakuita maelections hatisi kupindayo aiwa vanhu havana kupata vanhu vakangwara makaimbira zvinhu zvakawanda sitereki zvamusina kuita magetsi vanhu vari muri mazuva nezuva vanhu vachisvita kumabasa saka ZANU PF apasarudzo izizi ngaigara akanganwa because Zimbabwe haina vanhu vakapusa zvekuvhotera vanhu vari kuona kuti vari kuondonga nyika
Dr. Mavaza pindurai tinzwa
zvavari chingwa kuti ndo zvakaitika aiwa hazvisirizvo vakurawoni zvinoitika kuzanu p f zvekuti kana vanhu muchinge mavhota sarudzo haiverengwe nevanhu vari kutaura kuti ndiyana hwina masarudzo yapedzwa inoenda kupolitibhiro politibhiro ndiyo inozodaidzira kuti vahwina ndevapi saka kana pachinge pachadambudziko munhu anenge asingwanda kundwa anoenda kudare zanu p f ine matanho anotorwa ekuti ungapikisana sei nesarudzo yaibuda kumapuraimari haingondi zvaitwa zvakwana unopiwa mvumo yekupikisa zvotariswa zvombomiswa zvozonzi aiwa taona uyu ndiye hauina ndatitarire pasha zvinoitika izvozvo asi hazvireve kuti takundikana zvinoreva kuti taterera nekuti musangano wezanu p f musangano wakaisvonakisisa unoteerera vanhu vavo ine nzeve dziri muvhu nzeve dziri muchadenga nenzeve dziri mumadziro saka tinonzwa zvinoda vanhu toita saizvozvo ndokuzvakanakira zanu p f
Nengwezano PF Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuLondon. Manzwa zvakare kubva kuna vaGodfrey Kuraone veCCC vari parunare kuTexas muno muAmerica. Murukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk apo tiri kutarisa nenyaya yeuori uri kuitwa mugoridhe pachirongwa chemadzimai cheWomen's Round Table. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Keino kumedi Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesine mhla ka 30 kuMbimbitho 2023 ngugeino kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
nxa ungahlali endaweni yona leyo ungafunwa ngabantu, khohlwa ngokumela ibandla leTBC. iTBC itsho abantu, so angeza ke siyenza opposite lokho. Nxa ufuna ukuba njalo, ufuna ukuyimpozwa, hamba kuZanupef.
Ivandla eliphikisayo LCCC lithi lizaqhubha uhlelo lokuthi izakhamizi zitsho ukuthi zifuna ukumelwa ngobani kukhetho lokudinga amalunga edale leparlamente lakumakhansili olwenziwa lonyaka.
Akwethusi ukubona ibizo likalo ophethe ilizwe ongumongameli welizwe uMnangagwa ephuma ibizo lakhe lithinteka kanengi-nengi ekwebeweni kwegolide.
Umsakazo we-Al Jazeera namhla wethule ihlandla lesibili lefilimu yawo echaya imisebenzi yonkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende ezilobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa ekuthengiseni kwegolide. Ngesikhathi isikhulumeli sikaMnangagwa uGeorge Charamba esethusela intatheli izindaba phezu kwalolu daba. Umsekeli kamongameli weleMelika unkosikazi Kamala Harris okuhambo lokwethekelela amazwe amathathu awezwekazi le-Africa ufike eDar es Salaam, isigodlo seTanzania, izolo evela kwele Ghana. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ivandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, CCC, selibike ukuba lizaqhubha uhlelo lwalo lokuthi izakhamizi zitsho ukuthi zifuna ukumelwa ngobani kukhetho lokudinga amalunga edale leparlamente lakumakhansili olwenziwa lonyaka. Lithi lithethe leli nyathelo ngoba lihlele ukungenzi ukhetho lwabazamela ivandla leli olwama primary elections. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare namhlanje, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli uMnumzana Gift Osalo Siziba wazise ukuba ibandla lakhe lizatshiyela ezandleni zezakhamizi umsebenzi wokukhetha abo abazamela ibandla leli.
Esiza kuqakathekisa kuhlelo le-consensus candidation process abantu abavele ebantwini, sikhathele ngabantu ababuya besithi mina ngivela kubukhokheli. Nxa ungahlali endaweni yona leyo ungafunwa ngabantu, khohlwa ngokumela ibandla le-TBC. i-TBC itsho abantu, so angeza ke siyenza opposite lokho. Nxa ufuna ukuba njalo, ufuna ukuyimpozwa, hamba kuZanupef. Ngethemba libonile ukuthi kulabanye abayalwayo.
Umsekeli walo obona ngezokuthetha kubandla leli unkosikazi Ellen Chiriedenga uthi uhlelo lolu luzaqala ngeviki ezayo.
I-imposition iba khona nxa kuyithi esihlala phansi sifike sithi umuntu lomuntu nalowo kanje. Lapha uhlelo lolu luzayenzwa ngabantu. Abantu yibo abazasikula amafomu abazafila khona bebhala ukuthi hayi umuntu ongasimela ngulo ngalo nalo. So i-commission izakhangela amabizo
alabo abazakhethwa nguZulu wonke azaphiwa kukomiti ebizwa ngokuthi Independent Selection Panel. Xa kunabantu ababili bazamele bakhulumisane ukuthi nxa kwehlule ugatsha lwe-CCC National Assembly luza kutsho ukuba ngubani ophumeleleyo. Ingcitshi ecubulana ezombusazwe uMnumzana Bekezela Gumbo uthi uvumelana nalindlela yokukhetha inkokheli ngoba izavela ebantwini.
I-selection process leyo abayikhethileyo abantu be-CCC ngenye indlela la yokukhetha abantu ehlukene la ehlukene nale yama-primary elections. Njalo indlela eyayisetshenziswa vele e-Africa yokuthi kuthiwa i-communocratic approach, yokuthi i-community yiyo e-produce leader. Ulida kaprojiswa ngabantu bemnikaprojiswa phezulu ephi community.
Kodwa isakamuzi seHarare uMnumzana Peter Ncube osekela ebandlaleli uthi kavumelani lali ndlela yokukhetha abazabamela kukhetho lwelizwe.
Bona kwami into leyo isisozisebenze ngoba nxa singavotanga singayenza ngokunominator kuphela sokungangena abantu abangasoze kwanize responsibility yangkhona. Whereas singavota thina silokukhetha ukuthi thina sifuna ukumelelwa ngulo ngoba siyakwazi ama-capabilities akhe.
Ibandla le-ZANU-PF lenze ukhetho lwama-primary elections ngempelaviki edluleyo, lanxa nje kunokukhonona kwabanye abanqotshiweyo besithi aluqhutshwanga ngemfanelo. Kunje sokumpelelwe idayi le-Politburo laleli bandla ukuthi lethule amagama abaphumeleleyo. Ukuthi ibandla le-MDCT elikhokelwa nguMnumzana Douglas Monzola lithi lizaqala uhlelo lwama-primary elections ekupheleni kwayona le nyanga. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umsakazo we-Al Jazeera namhla wethule ihlandla lesibili lefilimu yawo echaya imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende ezilobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa ekuthengiseni kwegolide. Uhlandla leli elilesihloko esithi Gold Mafia, Smoke and Mirrors, uMnumzana Ricky Dulan yena osebenza lesikhonzi sikaMnangagwa, uMnumzana Hubert Angel, utshela intatheli izindaba ze-Al Jazeera ukuthi uyenelisa ukuzincedisa ukungenisa imali efika kuzigidi lezigidi eZimbabwe etholwe ngendlela ezingekho emthethweni i-money laundering, ziyayisebenzisa ukuthenga igolide zibe sezisiya lithengisa eDubai. Kuli filimu uDulan uyatsho njengo-Angel kuli filimu yakuqala ukuthi kuyo yonke inkohlakalo le uMnangagwa uyabe esazi konke okwenzakalayo, ngokunjalo akulalutho olubi olungenzeka kubo. Kulesiphathamandla njalo sogatsha lwe-Civil Aviation Authority of Zimbabwe esisebenzela e-Robert Mugabe International Airport esiphuma sichasisa ukuthi bancedisa njani izigilamkhuba ukukhupha igolide eZimbabwe ngendizamtshina ngaphandle komthetho. Iziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngokuthengiswa kwegolide olwe-Fidelity Printers and Refiners lazo ziyathinteka kulolu daba. Ihlandla lanamhla liza ngesikhathi isikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Charamba ethule amazwi ekwethusela intatheli izindaba izolo esithi zizabotshwa zingaqhubeka zikhuluma ngalolu daba, njalo zikhuluma ukuthi uMnangagwa uyathinteka kulolu daba. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo, yena okhokhela inhlanganiso ye-Ibhechu likaZulu.
Akwethusi ukubona ibizo likalo ophethe ilizwe ongumongameli welizwe uMnangagwa ephuma ibizo lakhe lithinteka kanengi-nengi ekwebeweni kwegolide. Okwethusayo kathesi yikuthi into leyi ayiqali. Abasakhumbula uDixon Mafios owayephethe iMashonaland Central ngo-2017 wakuthinta okubana ubaba lo uyathinteka kunkohlakalo. Okulusizi ukuthi umuyi uSibusiso Moyo uLieutenant General sowadlula, ngoba ke kudingakala ukuthi sichasisele ukuthi kanti njengoba esithi babopha abagqagcele lo odephethe ilizwe umuyi uMgabe ebuseleni, kodwa nanka amasela ayiwo akhanya ale minyaka etshontsha ukuthi kanti bathini ngawo, ngoba wayengakwenzi yedwa, wayekwenze elabaningi abakubutho. Yikho ibutho leZimbabwe likulwelayo yini, yikho elikudefendayo against amaZimbabweans ukuthi kube labanye abantu abatshontshela nje ilizwe kungabi indaba zaloni. Kumbe ukuthi inkohlakalo nje semakhandaba ukuthi bacabanga ukuthi ilizwe leli yi-private company yabo, ayisilo labantu. Kulusizi ngoba abaningi basale empini belwela leli lizwe ukubana wonke umuntu ebe lempilo kahle, kodwa kathesi sokungabalutshwane abazikholisela umnotho welizwe. ngoba ungazibuza ukuthi ikathesi kuphuma kwegolide, ungazibuza ukuthi diamond laya ngapi, platinum kwenzakalani, ngoba ilizwe leZimbabwe ngendlela elilenotho ngayo ngezembiwayo kakufuzanga ukuthi ngabe lilobuyanga, ngabe abantu beZimbabwe bangabayanga ngendlela abayoyona. Kodwa ngenxa yokuthi silabantu abakhohlakeleyo abacabanga ukuthi ilizwe i-private farm yabo, bazithathela benze santando, ubususiba labanye abangaphilanga emakhanda obathola begqoka izikipa zalabo abawadubekisayo, abazimisela ukubulala, bebulala on behalf of abantu abawadubekisayo, ukuthi kanti kuyini okusilelayo emakhanda abo.
Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba uphume esethusela intathelizindaba izolo esithi zizabotshwa zingavele zibhale ngalolu daba. Yena uMnangagwa abanye bathi kumele aphume egcekeni atsho ukuthi liqiniso yini okukhulunywa ngaye kuli filimu. Singabona yini ephuma uMnangagwa kumbe uhulumende akhona amanyathelo esingabona ewathatha ikakhulu ngemva kokwethulwa kwefilimu yanamuhla?
Kuyadanisa kakhulu okuthiwa nguGeorge Charamba, ngoba uGeorge Charamba alobana ongumuntu ocabanga kuhle, ocabanga njengomuntu okhulumela umuntu ophethe ilizwe, alubana baphendula imibuzo yona leyi. Njalo ilizwe lelo kudanisayo ukuthi silama departments ayi-2 alwisana lobukhohlakali, kasikezwe ukuthi bathine ngakho, kodwa badla imali zelizwe kuyikuthi umlando wabo ukuthi belwisane lobukhohlakali.
Umnumzana Mbuso ofuzwayo ohlaziya ezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso ye-IBHU likaZulu. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko, unkosikazi Monica Mtswangwa, kanye lomnumzana Nick Mangwana yehlule ngoba bonke bebengadobhi incingo zabo. UCharamba yena uphendule umbuzo esimthumele wona ngokweyisa okukhulu. Umsekeli kamongameli wele Melika unkosikazi Kamala Harris ophelekezelwa ngumkakhe umnumzana Doug Emhoff kuhambo lwakhe esethekelela amazwe amathathu ezwekazi le-Africa ufike eDar es Salaam izolo evela kwele Ghana. Ele Melika livika ukubana lizama ukuqinisa ubudlelwano lamazwe ezwekazi lincintisana leRussia kanye leChina, lawo azama ngamandla ukusebenzelana lamazwe ezwekazi. Namhla uHarris lomongameli unkosikazi Samia Suluhu Hassan oweTanzania baqhube umhlangano lapho okubikwa bexoxisane ngokuthiyeneyo okugoqela ukuthengiselana phakathi kwamazwe abo, ukuhlonipha intando yenengi kanye lamalungelo oluntu. UHarris ubuye wancoma unkosikazi Hassan ngathe yibungcono besiphatho sikaZulu lamabandla aphikisayo ayincindezelwa esalelwa ukuqhuba imihlangano yamarali ngowayengumongameli wakulelo umuyi uJohn Magufuli owayebusa ngesandla esilukhuni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mqondobanzi Magonya ololwazi olujulileyo ngokwenzakala ezwekazi le-Afrika.
Into yokuqala okumele siyikhangelisise ukuthi kukhanya i-America ibhizi kulezi nsuku emazweni onala awe-Afrika, ikakhulu amazwe alomnotho kakhulu, ngoba kusobala ukuthi amazwe la asebaleka ezandleni zayo i-America. I-America yona ebibaphethe okweminyaka leminyaka edluleyo ngathi kusukela bathola uzibuse. Indaba ye-BRICS yiyo esihluphe i-America kakhulu, ngoba uzakhumbula ukuthi kungensuku ngake zedluleyo besifunda lapha nge-Tanzania ukuthi la isile imicabango emibili ngokuqhubeka isebenzisa i-US dollar. I-America uyibona nje iphumile isabalele umhlaba wonke, bazama nje ukuthi belondoloze ubudlelwana abekade benabo lamazwe awe-Africa, lamanye nje amazwe jikelele nje Middle East, you know. So yikho nje ubona u-Vice President uKamala Harris wenu ebhizi egijima i-Africa yonke.
Kuyini okungahlupha nxa kuyukuthi abantu bengachiya ukusebenzisa leyo US dollar? Kuphambanisa njani ele Melika?
angithi uyakwazi ukuthi ubuyanga kumbe ubuswela kesibhekane lakho njengomhlaba jikelele. Kufana lomkhuhlane, kungumkhuhlane khona ngwakho. So umkhuhlane wokuswela ubangwa ngamazwi onala awentshonalanga agoqela iAmerica, oFrance, oBritain. Ingathi nje singabala zona ezo zonto onala amagamazwe omathathu. I-USA, iFrance, le-UK. Yiwo amazwe adala umkhuhlane wobuyanga, umkhuhlane wokuswela. Njalo nxa siqhubeka siswela abantu abaningi beqhubeka bengatholi bona kubasebenzela ngcono.
Manje uHarris lapha uthi yena ufuna ukuxoxisana lo mongameli osabamba isikhundla kwamanje unkosikazi Hassan phezu kwamalungelo oluntu kulelo lizwe athi asengcono.
Iproblem ekhona ukuthi iAmerica akuqondanga ukuthi yona ekubona kuqondile, ekubona kuyilungile, ikubone kufanele ukuthi kulungele amazwe wonke ejikelele. Kumele ivume ukuthi kulezinto ezilungele iTanzania ezingalungelanga iAmerica. Njengoba nje iTanzania la ivume ukuthi kulezinto ezilungele iAmerica ezingalungelanga iTanzania. So ziningi izinto ezenzakalayo. Angithi wabona kathi esuvele eGhana. IGhana siyakwazi besifunda ngayo akusuku ngako ukuthi ngelinye lamazwe Afrika ambalwa asekuqale ukuthi bona amadoda umuntu oyindoda engathatha umuntu oyindoda amenze umfazi. So izinto zonezo ebezingalungelanga iGhana kaJerry Rawlings, izinto zonezo ezilungele iAmerica ezingalungelanga amanye amazwe jikelele. So kulezinto ezilungele iAmerica, kulezinto ezingalungelanga iAmerica, kulezinto ezilungele iTanzania ezingalungelanga iAmerica. So iAmerica kumele kuhloniphe khonokho. Kodwa indikimba yendaba Magumede ilapha. Uzakhumbula ukuthi iTanzania isivumelane leli India ukuthi abasena kusebenzisa iUS dollar nxa bethengiselana impahla kumbe bethengiselana ama-services. Sebezasebenzisa i-currency yawo omabili amazwe. So yikho lapho kunesiqokocela sendaba khona. Lokhu kwamalungelo oluntu okwasuka kwathini siyakuzwa nje angithi izinto abazisebenzisa ukubhada abantu ngodaka.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ingcwethi yezokwenzakala ezwekazi le-Africa sixoxe laye eseBhilithane. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane elemelika lithi lizanika imali efika phose izigidi ezingamakhulu ayisikhombisa $690 million eyokuphathisa inhlelo zentando yeningi emhlabeni jikelele. Umongameli Joseph Biden ukhiphe lumbiko emhlanganweni we-Summit for Democracy e-Washington DC izolo. UBiden uthe ukuhlonipha intando yeningi kukhanya kuqhubekela phambili kusiba ngcono emhlabeni jikelele. Ivandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora selilungiselela ukhetho lwama-primary elections okuzakhethwa abazalimela kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe olwamakhansila lamalunga edale lephalamende. Amalunga ezanu-PF aphakathi kokukhetha abazamela ibandla leli kukhetho olufanayo. Ele-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lalo selilungiselela ukukhetha abantu ezigabeni ezitshiyeneyo. Kubandla le-CCC abafisa ukuncintisa kukhetho oluzayo bazakhethwa nguZulu hatshi amalunga ebandla leli kuphela. Kuyaxokozela kumabandla wonke okulabantu abaningi abafisa ukuncintisa kukhetho oluzayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu uGibbs Dube uxoxe lomnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT lomnumzana Effort Ncube olwela ilungelo likaZulu.
Nxa sokusenzwa ama-primary elections ethu kubuya i-National Elections Directorate eyabibuye esingathi le-staff abasebenzi bayo abayibo abayabe sebebuye lama-ballot abayabe sebebuye lalokho okuzasetshenziswa ama-box akhona ngomva kokuthi abantu sebehambisile ama-CV yabo ba-applya kwabonakala ukuthi abavunyelwa i-constitution yibaphi abangavunyelwa i-constitution ukuthi bamele ibandla ibaphi kube sokusiba-ke lokhetho kodwa sikeyabe kukhethwa abantu kwethu kuyabe kugebe kuvota abantu abakuma structures kuphela ikakhulu kuyawengatsha zaphansi lalabo ababe bekuma higher organs kodwa abahlala kulezo ndawo bavunyelwe ukuthi bavote asivotisi umuntu ongasuye ebandla lethu
ye baba evidlela ncube iMTCT uyezwa lapho uthini
Iye, indlela zokukhetha abantu emhlabeni zihlukahlukene kayikho eyodwa okumele ilandelwe. Njengalokho nje ukhetho emhlabeni luhlukahlukene okunye yi-first post okunye yi-majority okunye kubuye kube proportional representation nayo ehlukahlukanayo njalo kusiya ngelizwe lelizwe. Ngakho ke kuqondile ukuthi babuye la leyabo indlela yokubona yokubamba ukhetho kodwa okudingakalayo ukuthi kube lemithetho ecacileyo. Kube lezinto ezizavikela lelo voti ezizavikela labo bantu ezizakwenza ukuthi kungabi namacandidates amanenge ngokuba nxa kungazange kwacaca kahle kuyacina kuphuma amacandidates amanenge acine sephikisana wona wodwa ibandla lisehlukana phakathi into edingakalayo yimithetho ecacileyo eyaziwa nguye wonke umuntu esithi ngama-rules and regulations lelo sivumelwano ukuthi kube le-consensus ebandleni lelo eliyabe lisenza ama-primary election ukuthi le ndlela yiyo esiyamukelayo sonke siyayamukela sonke siyayithanda indlela yakhona nxa sebevumelene lokho kwaba le mithetho evikela ama-risks angaba khona sekulula ke ukuthi kwenziwe lokho ngendlela yakhona
baba Dube khonapho sibili ukuthi ungagcina kula bantu abaningi abathi lami phela bengikhona lapha sebemfobe eceleni likuvimba njani khona
ihlahla esilayo ukuthi sesifundile udaba lwama-primary elections lolu kwe-MDC siluqalise ngabo 2000 kukhetho luka-2008, 2014, 2018 elections, 2013 elections, 2018 elections sekutshintshwatshintshiwe njengoba esitsho ubaba kuke kwayezwa i-confirmation ukuthi abantu bangakukonfirma nge-2/3 nxa kade uphakathi uyabuyela akusela primary election kwabonakala futhi indlela zonke zobutsotsi ezenziwa ngabantu so esesikunanzelela kathesi ukuthi kumele ukuthi kube lama-refuri amaningi akuhambi nje abantu babe babili kumbe babe bathathu bona labo labo aba-aplayileyo bavunyelwa kumele bavunyelwe ukuthi babe lama-polling agents abo kube sokusiba laba abangavela ngaphandle ezinye inhlanganiso ezisisekelayo njengoba thina sinje savela ku-ZCTU bayabuya labo bazokhangela xa kuyukuthi kulama-students lawo abuye azokhangela kuchasiswe njengoba babesitsho imithetho yonke okumele ilandelwe enjengokuthi umuntu ovotayo ngumuntu okuyabe kusazakala ukuthi lilunga lebandla uyachekwa amaphepha ebandla kumele abe khona ukhetho lungakabi khona kuvunyelwane konke ukuthi amaphepha azasetshenziswa esingathi i-voters roll kumbe i-voting college ezasetshenziswa yile wonke umuntu abeyazi kwezele ukuthi kunxaso kuvotwa kungabi lothi lowo bengamelanga vote ngoba ikho kuqala khona ukuqilana ukuthi abanye bathi lowo bekumele vote lowo bengamelanga vote lingavele livumelane nge-voting college okuningi lokhuyana okokuthi ama-ballots ahamba njani kuyabe ku-clean ngoba ama-numbers awaqambi manga nxa kuvota abantu abangu-100 kumele kuphume impumelo elizathi lingahlanganisa ikhombe ukuthi kuvota abantu abangu-100
ye siyakuzwa Ncube siyakuzwa kakhulu baba Ncube ngena khonapho
ngangabe imithetho ime yacaca esithi ama-rules and regulations kubuye njalo kucace i-voters roll njengoba labantu nje elizweni leZimbabwe befuna i-voters roll icace ngayona ingacacanga i-voters roll uzabamba ukhetho kuba lula ukuthi kube lokudlelezela ngakho ke ifanele icace abantu bavumelane ukuthi bonke abantu abalapha nxa kuwukuthi ngokwe-constitution yalo ibandla ithi yona ama-members iwafanele abe khona uvunyelwe ukuthi abe khona ku-voters roll or ku-electoral college njengoba esitsho kuyabe kufanele ukuthi kube ngabantu abantu abasukiseka ngabo ukuthi hayi sonke siyavuma ukuthi laba bantu bafanele bavote wonke umuntu njalo wazisiwe ukuthi kulokhetho ngendlela ethile kulobufakazi bokuthi batsheliwe abantu baphendula njalo ukuthi bazwile ukuthi kulokhetho lolo kumbe kulomhlangano lowo ukwenzela ukuthi kungabi khona abanye abathi hayi mina ngisuke ngasala eceleni linjile lisenzela ukuthi ngingavoti ngoba lisazi ukuthi lo elimfunayo mina kangimfuni ngilo wane engimfunayo ngakho ke zona lezo zinto zicacile bese kufithi laba abayibo abakhangele ukhetho esithi electoral board whether nge-civil society organization like i-ZCTU or ama students or whoever abantu basuthiseke ngokuthi izivele ngendlela efanayo enkonjileyo futhi yikho phela abantu babekhuluma ngezekho ukuthi kayibe ngezimele engathatha uhlangotho.
Lapho lizwe umnumzana Effort Ncube olwela ilungelo likaZulu, lo mnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Inhlanganiso yamagqwetha ezamalungelo oluntu kwele South Africa, eye Lawyers for Human Rights, le Scalabrini Center of Cape Town, sebesungule uhlelo lokumela zonke iziphepheli labadinga ukuphephela kwele South Africa, abazithola sebebotshwe ngamapholisa ngezizathu eziphathelane lamaphepha abo okuba eSouth Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukwethulwa kwalolu hlelo kuza ngesikhathi amapholisa kwele South Africa esefuqa ngamandla ukungena endaweni eziningi nokumisa abantu endleleni kudingwa izigebenga, kodwa kugcine sekubotshwa laba kwamanye amazwe abaningi abangalamaphepha okuba kwele South Africa. Igqwetha lenhlanganiso yamagqwetha ezamalungelo oluntu kwele South Africa, unkosikazi Eldona Mwava, uthele ixuku lenhlanganiso zomphakathi eJohannesburg ukuthi okufanele kwenziwe iziphepheli ezizithola sezibotshiwe kumbe kuvalelwa yikuchaya ucingo kunombolo ethi 0800079614 kumbe kuthumela umlayezo weWhatsApp kunombolo ethi 0817168791 ukuze bathole igqwetha elizabamela.
Siphathisa iziphepheli labadinga ukuphephela abaqala ukuzofaka izicelo, abalamaphemithi asephelelwe yisikhathi, labafuna ukuphikisa ukulahlwa kwezicelo zabo.
Leli nyathelo selimukelwe ngezandla zombili zinhlanganiso eziningi kwele South Africa. Umgcinhlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa, umnumzana Trust Ndlovu, uthi zikhona izalwane zeZimbabwe ezibhekane nohlupho lokuvuselela incwadi zazo zokudinga ukuphephela kwele South Africa. Uthi laba bantu uthola besesaba ukuya emaofisini ogatsha lwendaba zasekhaya ngoba abanye bebatshela ukuthi akulaphi eZimbabwe. Uthi njalo ukuhlukunyezwa kwabantu okwenzakala eZimbabwe kathesi ngesikhathi lizwe lilungiselela ukukhetho kulakho kubangela ukubaleka kwabaningi elizweni abangazithola sebesizakala kakhulu ngohlelo lolu lwamagqwetha alwela isiphepheli.
Abantu bakithi basazithola basesimeni ezinzima kakhulu, kanti ke kumele aba-applyelayo ama-asylum banikezwe ithuba lokuthi bayenze leyo process until ekugcineni.
Omunye wenkokheli zenhlanganiso ye-African Diaspora Forum odabuka i-DRC, umnumzana CAG Lwamba Lwahimba, uthi linyathelo elihle leli ngoba abaningi abafuna ukuphephela baqeda amalanga lamaviki abanye iminyaka besiyafola emizeleni emide, abanye belala khona kodwa bengalitholi usizo. Izimiso zenhlanganiso yezizwe zomhlaba ezeUnited Nations Convention azivumeli ukubotshwa lokubuyiselwa emuva kwesiphepheli emazweni ezibaleke kuwo, inxa yokuthi lokhu kufaka impilo zabo engozini. Ugatsha lwendaba zasekhaya sekukaningi lusethesa iningi labantu abadinga ukuphepheli umlando wokusebenzisa lolu hlelo ukuzitholela amaphepha okuhlala kule South Africa, hathi ngoba impilo zabo zisengozini emazweni abo. Lolu gatsha luke lwazama ukufaka umthetho oza kwenza kube lula ukubopha iziphepheli esezehluleka ukuvuselela amaphemithi azo owenyanga egcweleyo, kodwa lo mthetho wamiswa umthetho wandaba ngoba inhlanganiso zomphakathi seziwuphikisile. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Go Live Talk namhla kuhlelo asihluzeni bomama. Sihlaziya ukwethulwa kwehlandla lesibili lefilimu ye-documentary echaya imisebenzi yenkohlakalo kumsakazo we-Al Jazeera. Singakehlukani zihlobo, othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. ibandla eliphikisayo ele CCC lithi lizaqhubha uhlelo lokuthi izakhamizi zitsho ukuthi zifuna ukumelwa ngobani kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lakumakhansili olwenziwa lonyaka. Umsakazo we-Al Jazeera namhla wethule ihlandla lesibili lefilimu yawo echaya imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende ezilobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa ekuthengisweni kwegolide. Umsekeli kamongameli wele Melika unkosikazi Kamala Harris okuhambo lokwethekelela amazwe amathathu awezwekazi le-Africa ufike eDar es Salaam isigodle seleTanzania izolo evela kwele Ghana. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi owenu Gaino Gumede Saidi ngisithi asidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.